chitsamiso chitatu mwedzi uno wakurume tine vana vakaita manyoka vakaenda kuchipatara cheshamva main clinic nesuepo vakaongorora vakaona kuti yanga isiri korera asi kuti manyoka anonzi diarrhea vana vakarapwa vakaenda umba vana havachanhapi chete
saka munofunga kuti dambudziko ringange riri rei rekuti vaite manyoka aya kunyange yanga isiri korera
ofunga dambudziko rakatanga pachikoro pashaya mvura mvura tinopiwa nevaridzi vechikoro vanoitwa vechamva maini inoitwa inorarwa nemetalon saka ndiyo inotipa mvura saka inonzi yava nechikwere chakakura kuzino ndobva yamiswa mvura kuti iwe saka vana mvura yakachena havasi kuiwana varitongotoya vanenge vawana kubva kudzimba dzavo ndeyavari kunwa saka hatinyanyoziva kuchena kwayo mvura iyoyo uye sesu pano sevarayiridziwo futi tiri kutopota tichipenga mvura inosatulaiwa neumwe muvakidzano mubereki wanetrakta yake tinobvisa mvura inoita mari inoita $35 ndiye inotunza kabhauza kanotakura mvura yakawanda zve 2000 liters saka ndeyauya iyo toshiyawo sevarayiridzi then vanawo yokumwa takatongoti vauye nemvura mumabhodhoro avo then ubvisa mumaoko asati adyawo takati vauyewo nekasipo kuti vasuke mumaoko asati kuti vasanyanya kudya tsvina zvakanyanya saka ndo mamiriro emvura pano pashanza primary asi kubva tarayira vana kuti vachiuya nemvura yavo uye vafambe nesuo yokuti vageze maoko asi so far tisati taona kuti dambudziko iro riine vana remanyoka
zvii zvamungataurawo tichiona kuti nyaya dzeutano dzinobatawo zvakawanda kutakurwa kwemarara nezvimwe zvakadaro
ini ndaikumbirisa zvangu varidzi venzvimbo kusanganisirawo kanzera wenzvimbo uye kutaurawo nezinwa sezvo zina richingoriwo bandiko rehurumende raonawo dambudziko revana vadika kuti vasashaye mvura pachikoro uye nevarayidzo vanobva misha iri kure vari kushandawo vavabatirewo kuti tiwane mvura zvinhu zvakanaka.